hazina chokwadi nekuti isu hatinambogara pasi takanzi kuti chiti ngatipwanyire vanhu. Saka handina chokwadi chekuti hazomukanyiwa anga achibva nei, nekuti tinogona kunga tiri mukati meHarare but vanogona kutora madhisizhenzi mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontroli mapurisa estate.
Kanzuru yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi.
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuru muri kureva council as macouncillors akamboita here meeting yekudiskasa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu. Isusu secouncil hatinambogara tagara pasi tadiskasa tikapwanyira ningina ningina nhayo hatina.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuru kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko sevaridzi venzvimbo?
Panopuhwa stand kumunhu. Stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa apa panomiririi.
Takamboonawo makore apfuura ayo muna 2015 kanzuri ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina, nekuti nzvimbo yamutaura nezvayo haisi pakupakabhana panomirirwa nemabhasi sikara. Patori nerodhi iri pakati. Nzvimbo yamutaura nezvayo iri padivi, iri nzvimbo yemunhu yatibati private property. Iyeko pakabhana iparengi pekanzuri ayo handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus cars. Nekuti nyaya iripo pane kanzuri yedu ndeyekuti tichashandisa lend, zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.